Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 10/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi Studio 7 iri kutarisira kuita hurukuro nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Mutungamiri weNational People's Party Amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu vatarisira machikichore emitambo yenhabvu ichaitwa mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru vanoti mangwana vanenge vachiparura zviri pamutemo kuBulawayo mubatanidzwa wavakaumba nemamwe mapato mana anovatsigira unonzi People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Mapato aya anoti National People's Party raAmai Mujuru vacho, chimwe chikwata chePeople's Democratic Party, Zimbabwe Union of Democrats kana kuti Zunde uye Dare. Uyu mubatanidzwa ndewe chitatu wemapato anopikisa sezvo patori neMDC Alliance uye Coalition of Democrats. Mukuziya nezvemubatanidzwa wePRC uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata Amai Mujuru.
Maita henyu mukoma Blessing, musangano wePeople's Rainbow Coalition sekuziva kwenyu musangano wemubatanidzwa wemapato mana. Mapato mana ari kubva kwakasiyana siyana anoti Zunde, Dare, chimwe chibandiko chePDP neNPP. Takataridza kubatana kwedu musi wa20 October, tikati tichazopedzisa kunyorerana kwedu zuva ratinenge tarangana. Saka takazoona kuti musi wa11 musi wemugovera ndoo patichazotsikisa kunzwanana kwedu zviri pamutemo. Saka ndozva tiri kuenda kunoita. Tiri kubvumirana isu kuti ndiro gwara rakanaka rembatanidzwa wemapato kuti hapafanire kunge paine bato rinofanira kuratidza kunge riri ndiro riri kudya mamwe mapato, richisara riri ndiro rine zita riri kupirikira kudarika mamwe. Ndochekutanga. Hapafanirwezve kunge paine mufananidzo kana kuti iya yamunoti simbo, chimisikidzo cherimwe remabato iwayo chinofanira kunge chiripo chichimisikidzwa. Ngapatsvagwe simbo inenge yakazvimiririra yabvumiranwa. Chechitatu, ngapabvumiranwe zvakare muono chimiro chiane zenge ari mumiririri kana kuti mutungamiriri webato iroro.
Asi izvi zvinoreva kuti hamuchataure here nevamwe vanopikisa kana muchinge mangonyorirana nemugovera?
Aiwa, misuo yedu yakavhurwa zvakanyanya. Apa takatonyanyisa kuti titaridze vamwe kuti aiwa, mufanire kunge muchimbunyikidza kunyanya. Vamunenge muchinyatsoziva kuti muono wenyu wakafanana, muri kuda kuti muite zviri kutarisirwa noruzhinji rweZimbabwe.
Mutungamiri webato reNational People's Party Amai Joyce Mujuru vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaenderera mberi nemisangano yavo mangwana muguta rekaroi pamwe nekuhurungwe mudunhu remashonaland west zvisinei nekuti mapurisa eko akavanyima mvumo yekuita misangano iyi. Bato reMDCT rakanyorera mapurisa musi wa31 Gumiguru richivazivisa nezvourongwa hwemisangano iyi. Asi musi wa7 Mbudzi mapurisa akazopindura tsamba iyi achiti misangano iyi isaenderere mberi achiti haana vashandi vanokwanisa kuchengetedza misangano iyi sezvo vari kushanda munzvimbo dziri kunyoreserwa vavhoti. Vachamisa vanoti misangano yavo iyi yakanangana nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sarudzo dziri kuuya gore rinouya vange vachikwanisa kuzovhota. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isa hatirongwi nemapurisa ka, hatisi maconstabulary kana kuti vaya midnight watch anonzi anotora mainstructions kubva kumapurisa. Tinotera zviri pamutemo, zviri pamutemo nezvekuti takazivisa mapurisa musangano wedu, zviri pamutemo nezvekuti musangano wedu unofanira kuenderera mberi, zviri pamutemo nezvekuti tiri kuenda kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tikuchidzire, tivandudze nekusumudzira mweya, mufungo, muono weveruzhinji veZimbabwe vanoda kuti vanzwewo kuti isu sebato riri kuzotungamirira nyika nehurumende kutanga muna 2018 zvichienda mberi tine urongwa hwakaita sei.
Mukaenderera mberi nemusangano uyu hapasi panozobuda here mapisha-pisha tichiona zvinosimboitika nemapurisa kana akanga akuvharisa misangano yakadai?
Hapana mapisha-pisha apa. Isu musangano wedu takaudza mapurisa zvinodikwa nemutemo. Isu vamwe katinoshandisa mutemo, tiri magweta. Chatinoda ndechekuti zvinhu ngazvito zviri pamutemo. Hatisi nyika inganzi iyo police state kana nyika inotongwa nemapurisa kana zvechimbimbindoga. Kana taudza mapurisa, chasara ndechekuti vauye kumusangano wedu. Ndatonyora mwadi yandati ende nguva ino kubva kuhofisi dzedu dzevakuru vemusangano kuMDC kuti dziende kumapurisa kuvazivisa nokuvadzidzisa kuti mutemo unofamba so. Hatidika kuti mutemo wenyika uchikorwe senzimbe kana kuti mutemo utariswe uchinzi wabuda mumbamani. VeZANU PF vanobvumidzwa wani mainterface rala vanga vachiita. Hatina kumbonzwa pachinzi mapurisa ati ngaisaitika. Zvongotangira ipo pana mwana wamainini nokuti zvadii.
Tombotarisawo zvikonzero zvatonzwa zvakapiwa nemapurisa. Makatambirawo sei kana kuti munoona sei zvikonzero zvakadaro?
Ndekupi kwamakambonzwa zvizhinji vane MDC vachengetwa nemapurisa? Imunoziziva kuti mapurisa kana achichengetedza ane basa raanofanira kuita. Hatisi matsotsika angada kuchengetedzwa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mumwe murume wemuHarare vaIgnatius Muriro vakambobatwa-batwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika vakavamba sangano rinobatsira vanhu vanowirwa nedambudziko remhirizhonga nekurapwa pamwe nekuti vatange upenyu hutsva vachiita mabasa akasiyana-siyana. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
VaMuriro vanoti vakaumba sangano reCommunity Development Initiatives Management Association kana kuti CODMAS mumusha webudiriro makore matatu apfuura mushure mokuona kutambura kunoita vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga zvikuru sei zvematongerwo enyika. VaMuriro vanoti pane vazhinji vairarama nemabasa emaoko vakakuvadzwa zvekuti havachakwanisa kuenderera mberi nemabasa avo.
Vanhu ava tikada kuti titori ivo vega tivaitire chatinokwanisa kuvaitira vega, pane kakumukirwa futi nevamwe vanenge vakuita godo katakachira tikanokwanisa kuzoitika. Saka takati aiwa zviri nani tikatora madzimai totorawo vechidiki tozobatanidza ivo vakakanganiswa nemhirizhonga kunyanya nyanya tobva tachivapinza vochiita muzvipoka zvipoka kana vachiita chii tovaitira chii maprograms iwaya maprojects iwaya kuti budiriro yematunhu ive iine chinhu chainoreva.
VaMuriro vachishanda nemamwe masangano akazvimirira vakatobatsira vanhu vane chitsama vakaita savachamunorwa ngamurani avo vakatyorwa ruoko pakuratidzira kwakaitika muHarare muna Chikunguru gore rapfuura. VaNgamurani avo vairarama nekutema vachitengesa huni vanoti kukuvara kwavakaita kwave kuvatadzisa kuita basa ravo.
Asi ruoko handichakwanisa kuita mabasa anaitikwanisa kuita notori nesimbi tofuita tonaa apakaoparikwa kana mukatobata mukafila zvomutodzokuti pane Vangamurani
vanotiwo vanotenda kurapiswa kwakaitwa neCodimus uye vanoti havana kwavaiwana mari inodarika zviri zvitatu zvemadhora iyo yaidiwa kuchipatara. Vaemanyo Mashava avairarama nekuveza uye vakachorwawo maoko mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vanoti havachakwanisa kuenderera mberi nebasa ravo.
Saka zvapa kutoda kuti tipaone kuti kana pane kukwanisa kuita rubatsiro tubatsiro. Iya kutsvaga rimwe basa rekuita nekuti iri rokuveza iri kairi rakurwadza nekuti maoko acho aiveza ndo akaita sei ndoakakuwara.
Vamuriro vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakaita savangamurana vamashava kutanga mamwe mabasa matsva sezvo vasakwanise kuenderera mberi nemabasa avo avaita vasati vavhiringwa muupenyu hwavo nemhirizhonga. Vanotiwo zvimwe zvavanoita kushanda nemhuri dzevanhu ava pamwe nevechidiki kuti vasarambe vachishungurudzika sezvo izvi zvichikwanisa kuitika kana vakashanda vari vega. Vanoti zvimwe zvavanoita kupa rubatsiro rwemari kuvanhu ava kuti vatange mabhizimisi ekutengesa nekuita mukando vachiwedzera mari mabhizimisi nemisika yavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka mushure mokuvhiringidzwa mumhirizhonga. Vamuriro varoti mumisha inogara veruzhinji hamuna runyararo iye izvi ndizvo zvinoita kuti mhirizhonga iwande munyika zvikuru sei panguva yesarudzo. Vanotiwo vanoshushikana zvikuru nekuti kunyange hazvibumbiro remutemo yenyika richiti panofanira kuve nekomishen inoona nezverunyararo kuregerera nekugarisana zvakanaka munyika komishen iyi haisati yavepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangusha.
Makateerera kune fenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa vaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto emuchadenga ekuAmerica ari kuMiddle East nhasi ati chombo chakakandwa pane imwe nhandare yemuSaudi Arabia nemugovera wapera nechikwata chevapanduki cheHouthi chakabva kuIran uye chine zvinyorwa zvinoratidza kuti ndechekuIran. Vakuru vakuru muAustralia vanoti varume vangangosvika makumi maviri vabuda kubva mukamba yevapoteri vechirume chete nhasi iri pachitsuwa cheManus paMpapua New Guinea. Varume vangangosvika mazana matanhatu vachiri mukamba iye. Vanhu ava vane mukana wekubva voga mukamba iyi kusvika mangwana mugovera. Kukundikana kwavo vanozobviswa nechisimba. Masangano matatu akazvimirira oga anoti Human Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum neMedia Center anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamitemo mitsva ine chekuita nekushandiswa kwemadande mutande kana kuti internet. Masangano aya anoti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuvarambidza kutaura zvavanoda uye iri kushungurudza vatori venhau. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gorejena vanoti chinonetsa ndechekuti hurumende haibudisi zvinhu pachena nekudaro mitemo yayo haishandiswi zvakafanana pavanhu vose sezvavanoona pamutemo weposa. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura naMuzvare Gorejena kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya dzekufungwa kwevanhu maererano nekushandisa kwavo internet kuzviexpressa pamaplatform akasiyana-siyana akaita sana WhatsApp, sana Twitter inyaya dzinoshungurudza zvikuru.
Iyo mirayiro yakanangana nekutyora mitemo nekushandisa internet yati yavepo here?
Tiri kunzwa kuti pane bill ratiri kunzwa kuti rinogona zvakare kuti kanganisei kodzero dzatinopuwa mubumbiro redu remutemo. Hausati wava mutemo zvawo asi zviri kutaridza izvo kuti rinogona kuita mutemo wenyika.
vanhu muZimbabwe vanoshandisa internet chavanofanira kungwarira chii kana takatarisa zviri kuitwa nehurumende uyezve nokutarisira kuti pachaita mutemo wecyber security uri kuuya chavanonyatsofanira kungwarira chii?
Saizvozvi zvinogona kuti netsei nokuti mitemo kana kuti mhosva dzakaita sekunzi ma-insult laws ayai imhosva dzekuti nyango munhu akati ataure zvinhu zvatinenge tichiziva kuti zviri zvatingati zviri obvious munhu anogona kutouya onzi wakataura zvakati uye zvatokunzi you are insulting saka zvinogona kunetsa kuti unyatsoudza munhu kuti ngwarira zvakati ngwarira zvakati nokuti zvaakuendana neavo vanoshandisa mitemo iyoyo kuti vari kuzviona sei sezvandataura kuti dambudziko redu guru riri paselective application yemutemo zvokuti mumwe munhu anogona kutaura zvatinogona kunge tichitenderana nazvo asi nekuda kwekuti ataura ari ani uye akamira papi anogona kunzi haazvina basa kuti mumwe akataura akaonekwa kunzi ndiani uye akamira papi anogona kunzi wapara mhosva uyezve nenyaya yekuti mitemo yacho iyoyi hainyatsopa zvakanyatsotsanangurika kuti zvii zvamunofanira kunge muchiita zvii zvamusingafanira kuita nokuti at the end of the day zvinogumirana nevatinoti malaw enforcement ayaya kuti varoda kuzviapplya zviri convenient kwavari kuti vasute what agenda.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gore Jena vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wando weStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zishava Ningezi, Zishava Nerunde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uye zvekutimunyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Musi wambudzi 11 gore rega rega izuva remagamba emuAmerica. Izuva rokurangarira vese vakambove mauto uye rekukudza kuzvipira kweavo vakafa vachirwira America. Asi zuva iri harikokoshi kuAmerica chete. Nyika zhinji dzakarwa muhondo yekutanga dzinokoshesa zuva iri nokuti musi wambudzi 11 1918 ndiro zuva rakatanga chibvumirano chekumisa hondo rakabvumiramwa pakati peGermany nenyika dzairwisa. Mushure mukupera kwehondo iyi takaona kusawirirana nedzimwe hondo zhinji mumakore akatevera. Mauto eAmerica akarwa uye vazhinji vakafa vachirwira pamwe chete nemadzisawira eAmerica. Kubva mukusawirirana kwenyika dzeKorea mumatunhu eIndochina, nyika dzekuchamhembe kweAsia kusvika kumatunhu ekumaBalkans, hondo dzekumaodzanyemba kweAfrica nokunyika dzekumabvazuva kusvika pakurwisana kukuru kwehondo yenyika dzese yepiri mauto eAmerica akabatana namadzisawira ayo vazhinji vakafira kuchengetedza vanhu rugare magariro akanaka nezvido zvevanhu muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva musi watanga hondo yekuzvitonga vanhu veAmerica vakasiyana-siyana vakapinda muchiuto vachirwira rusununguko. VaTrump vanoti nanhasi wese kune vamwe vedu vari kuzvipira kurwisana nekukunda vanopfurikidza mwero vari kuisa upenyu hwavo munjodzi vachichengeta vanhu vedu kubva kumhondi dzinouraya vanhu vasina mhosva. VaTrump vanoti America inorangarira avo vakazvipira kutichengetedza, kwete muAmerica nevanhu vayo chete asi nevamwe vekune dzimwe nyika pasi rose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti matongero ave kuitwa nyika navaRobert Mugabe ave kupa kuti munyika muite kusagadzikana. Vatsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kuitira kuti vabvise ZANU-PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Vatsvangirai vari kuSouth Africa pari zvino uko vari kumbozorora vachirapwa nana chiremba vavo. Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navo akatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei pari zvino.
Chokutanga vanhu vakadzingana muparty whether EMDC whether iparty ipi vakadzingana muparty imomo zvareva here kuti vochibva watiza chiri important ndechekuti crisis yenyika haindi away nokuda kuti vanhu vadzingana muparty. Ndikuzwa hangu kuti vakaenda muhupoteri kuda mumusi vanozvityirawo hatizivi, asi zviri important ndezvekuti vanhu vataurirana kavari muparty imomo.
Izvi zvinorevei takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, nekuti vamwe vanenge vangova kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika nemashoko ari kungofamba-famba wayo.
Zvinogona kudaro kuti semunhu anga ari mukuruwo aine simba raanga ainaro, vanhu vanogona kufungira kuti pane masimba anogona kukonzerwa. But zviri important ndezvokuti sebato riri kutonga pakava nebhonga mupopoto mubato riri kutonga soda kuti nenyikawo inoafekta, handiti saka ngavagadzirisane. Izvozvo ndosaka muchiona vanhu vari vachifunga kuti no zvinogona kukonzera bhonga mupopoto munyika.
Vakawandawo munyika vari kuchema-chema kuti upfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere, zvinhu zvaatanga kuita chamuramba mhuru zvichidhura. Munoona sei nyaya iyoyi, nekuti kuZANU-PF varinova hurumende iri kutonga vari kunetsana, asi vamwe vari kuti kunenge kusina munhu ari kunyatsotaura nenyaya dzezveupfumi?
Ndo nyaya yamunoona kana nesuwo vamwe tinoti isusu kwoiyo nyaya yekuti vanhu mukonzentrate nyaya yekudzingana endoogati iyo nyika neupfumi hwayo hwakamira mamiro yakaita mashaya here zvokuita kuti kuite foka mugadzirise upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe zvino izvi vari kuchema and sebato riri kutonga priority iri panyaya yekuti gadzirisa ichi ndimaamuri muchingova in charge nenyika for the last 37 almost 40 years. Saka kana zvinhu zvasvika pakadai mo divert vanhu zvoreva kuti ndo yaanyaya instead kuti vanhu gadzirise upfumi hwenyika because ndo kunoafekta vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu vatarisana nemachikichore emitambo ayo akafarira mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munhabvu muZimbabwe, muchange musingadai zvavanonzwa nemachikichori emitambo arimo mukupera kwesvondo, kusanganisa fainari yemukombe wechibuku Super Cup. Fainari iyi iri muRufaro Stadium mangwana, apo chikwata cheHowmain chiri kutamba neHarare City. Harare City ine nhoroondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekupinda mufainari muna 2014. Apo yakarohwa neFC Platinum ndokuzotora mukombe uyu muna 2015 apo yakakunda Dynamos 2-1 muNational Sports Stadium. Mwaka wapera chikwata ichi chakapinda masemifinari omo chakabuditswa neFC Platinum asi iko zvino chave mufinari zvekare. Mukuru wekumahofisi avo vaHope Chizuzu vanoti ivo mukombe uyu ndewavo.
Vapatamba mukombe uno 2014 chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewe ende gore rino zvinenge zvichatinakira.
Chivimbo chava Chizuzu chiri kuuya pakuti vatambi vavo vakaita saMartin Vengesai, Tendai Samanja, Protasio Kabwe naJerry Chipangura vari kurura zvekuti kusvika pavari apa Harare City yapunzira pasi Bantu Rovers, Black Rhinos ndokupedzisira neBlower City. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. VaChizuzu vanoti vanoda kudzokera zvekare muAfrica umo vakambotamba vatora Chibuku Super Cup muna 2015.
Kumirira nyika muAfrica ndo mucherechedzo wakanaka wekuti titamba sei musizeni yatanga tinayo. Saka kuwina mutambo uyu tiroda kuwina kuti tigone zvakare kuti titambe zvakare.
Asi mukuru wekumahofisi eHaumain vaJohn Makoni vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika apa, vachiti ivo vari kutora mukombe uyu nekumirira nyika muAfrica.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Haumain inorepresenta Metal and Gold brand, saka tiva kuti iwe brand richazoenga rakatumirira muAfrica. Uye zvese Metal and Gold tine manumber of mateams ari mudivision 1 nedivision 2. Tutarisira kuti kutamba kunoita Haumain ichikunda amwe achange achionawo inspiration from matambiro aHaumain.
Asi goho rekutora Chibuku Super Cup harisi kutanga nekugumira pamukombe, mari yemubairo nekumirira nyika muAfrica chete. Chikwata chichatora mukombe uyu chichatamba zvekare nechikwata chichatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mumutambo weshasha dzenhabvu muZimbabwe. Vanokunda mumutambo wacho vachiwana mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muZanu PF pamwe nemasimba ari kuwanzwa kana kuti ari kupiwa kuna mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuburikidza nekuparurwa kwakaitwa nhandare ichipiwa zvitaidzva nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuitira kuti vabvise Zanu PF pachigaro sezvo bato iri rauraya nyika. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu votarisira machikichoro emitambo yenhabvu achaitwa mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 lwezi 2017 enguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ikanti abantu abakuzalo PF balakho ukuthi basicine besebenzisa izikhali ekuxabaneni kuxabano zabo, njengoba siyazi ukuthi mnangagwa umuntu olosekelo phakathi kwabesibutho, umuntu olosekelo phakathi kwabalweli benkululeko.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo okungahlaliseki kulandela ukuxotshwa emsebenzini kobe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa.
Senxa sibona ke ngoku amanani esinawo into yoba hey asuzukwazi uba le nto sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa into yoba lelo laa nto kaDisemba siyinyusile iyayivuma ngabani ngoJanuwari.
Uhulumende weSouth Africa usengezelele isikhathi sabeZimbabwe abafuna ukufaka izicelo zamaZimbabwean exemption permit. AbeZimbabwe abaseBotswana bakhala ngobunzima ababhekane labo uma befuna ukuthumela imali ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo okungahlaliseki kulandela ukuxotshwa umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaleni kwaliviki esetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umnangagwa yena kubikwa eselosekelo phakathi kweziphathamandla zebutho ezifana lekomanda webutho lesizwe lezomvikela eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Constantine Chiwenga. Ngaphandle kwengozi elakho ukuvela kubutho lakuleli, uMnangagwa kubika elosekelo lwalabo abala impi yenkululeko abafunga betshaya ngenduku phansi bethi abasoze bagoxa izandla umgabe lemuli yakhe bethatha ibandla leZANU-PF kanye lelizwe lonke jikelele njengelifa labo. Le yimicabango evezwe ngunkosikazi Sipho Chabangu, isikhulumeli seqembu leZimbabwe Youth for Tolerance.
Abantu abasakwazi ukuthi umuntu mengaphi ibuzana PF because of ama-fashion of fight. So definitely kuzaba le some sort of anxiety. No, I think as a country kumele silungiselele eventuality engaba khona.
Ekuphumeni kwakhe elizweni ngemva kokuxoshwa kwakhe umsebenzi, uMnangagwa uthe kasoze wagoqa izandla umgabe lomkakhe unkosikazi Grace Mgabe bethatha iZANU-PF beyenza eyabo. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Martin Dube uthi lokho kulakho ukuxega njalo abalandeli bakamgabe loMnangagwa kuZANU-PF.
Ukuxotshwa koMnangagwa mna ngibona ngani into ezayenza kungabi lokuhlaliseka lapha elizweni, ngoba uMnangagwa yena ngokwakhe asomuntu nje njengoba sewaliwawaka ipi. So ngokubona kwela lokho esikuzwayo emaphepheni ukuthi uMnangagwa ulusekelo kwabesebutho, ngibona ngani ukuthi abesebutho bangangenela
uMnumzana Sibusiso Chuma uthi eleZimbabwe lizangena ebunzimeni obukhulu nxa lingehluleka ukusebenza ukulungisa udaba lukaMnangagwa.
Ukuxabana phakathi kwabantu beZANU-PF kushiyenele ukuxabana phakathi kwabantu beZANU-PF kanye labantu be-MDC. Siyazi ukuthi abantu be-MDC kabala access ku-amari, siyazi abantu be-MDC kabala esekelo phakathi kwamabutho. Ikanti abantu abakuZANU-PF balakho ukuthi basicine besebenzisa izikhali ekuxabaneni kuxabano zabo, njengoba siyazi ukuthi uMnangagwa umuntu olosekelo phakathi kwabesibutho, umuntu olosekelo phakathi kwabalweli benkululeko.
Ukuthukuthela okuphakathi kwelizwe yinto evezwe njalo ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-MGCT uMnumzana Morgan Zwangirai otshele intatheli zindaba zeSouth Africa ukuthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kulakho ukuletha ingxabangxoza elizweni. Umgabe yena uveze ukuba sesimeni sokulwa lapho kubikwa ethe uzabopha uMnangagwa emethesa amacala okufuna ukumgenqula. inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilomcabango omunye ezifana leZimbabwe Human Rights zisithi okwenzakala kuZanu PF kulakho ukudalela ilizwe inkinga. Zisithi inhlanganiso ezinjengeSADC kumele zihlale ziqaphele umonakalo ongaba khona eZimbabwe. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bembe.
Abane ababotshwa besetheswa icala lokuhoza umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe enkundleni ye-White City Stadium bamiswe phambi komthethwandaba izolo. Abane laba bathiwa babekhokhelwa umgcinisihlalo wabatsha kobulawayo umnumzana Magura Jarumbira obikwa engaziwa ukuthi ungaphi amapholisa emlonda. Abane laba abangabesilisa abathathu lowesifazane oyedwa babikwa baqala uhoza unkosikazi Mugabe lapho esithi umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kalacala elenzayo ngokuchaphaza imali yesikhwama seZimdef. Umchuchisi waleli cala walile ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail esithi balawo ubaleka elizweni njengalokho okwenziwe ngumkhokheli wabo umnumzana Jarumbira. Umqondisi wegatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni usengezelele isikhathi sabeZimbabwe abafuna ukuthi bangezelelwe isikhathi sokuhlala lokusebenza eSouth Africa phansi kwehlelo lwamapermit athiwa wona iZimbabwean Exemption Permit. Umnumzana Pleni utshele abezindaba ePretoria lamhlanje ukuthi lolu hlelo seluzavalwa mhla ka 31 Zibandlela 2018 ukwenzela ukuqeda ukuminyana obesekukhona emahofisini okufaka izicelo zalama permit. UBenedict Ndlapho sipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Uhlelo lokufaka izicelo zamapermit ohlobo lweZimbabwean Exemption Permits ZEP bese luthwalise nzima kakhulu izalwane zeZimbabwe. Bese kutholakala izinkulungwane emzileni, kukanti abanye bebelinda ukuthola usizo kusukela liphuma kuze kuyetshaya ihola lejumi ebusuku bebuyele belengise izandla. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jekonia Khulambone uthi inhlupho ezibhekane lalolu hlelo sezibachiye besesabela ukuthi ngeke baphumelele.
Ngabathe ngingene ngo-4 kodwa still abaka 2 o'clock abayizolo baqala ukungena bona kulanto ehambayo kahle. Yakuzoba nzima ukuthi ngicele futhi kusasa, namhlanje kumele kuphelele lapha namhla. Kusasa ke kuzoba nzima kumina ukuthi ngizothini ke, ngiyacela futhi cha ngeke ngikwenze lokho. Akulanto ehamba kahle la.
Le yinto egcizelelwa umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabena.
Bakhona abantu esikhuluma nabo akade bele appointment ka-fast 10 baze basuka lapha ngo-3. So izinto lezi esibona ukuthi kazihambi kuhle esicabanga ukuthi i-director general kumele azazi. Abantu bayadiza ama-security, umuntu okumele owavele wabhukha ngo-9 o'clock uyabuya lapha ngo-6 kumbe obhukhe ngo-2 o'clock uyabuya ngo-9 o'clock afuna ukungena phakathi kodwa isikhathi sakhe singu-2 o'clock.
Kodwa-ke khuluma labezindaba ePretoria lamhlanje umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni uthe ugatsha lwakhe seluthethe amanyathelo okwenqabela lolu hlupho. Umnumzana Apleni uthe lokhu kuminyana bese kubangelwa ukuthi inkampani ye-VFS ibizama ukuqeda lolu hlelo ngesikhathi sabekwayo mhla ka 31 Mpalakazi, kungakho sebengezelele isikhathi sokufakwa kwezicelo saya mhla ka 31 Zibandlela 2018.
Sethu sibona ke ngokuamanani esinawo intoba hey asuzukwazi balento sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa intoba lo lanto ka December siyinyusile iyayikuma ngabani ngoJanuwari. So ithethe ukuthi ngabantu baseZimbabwe uDisemba noJanuwari mabamsebenzisele ubabambe bokwenza as appointment.
Wabuleni uthi uhlelo lokufaka icelo ebulenjini be-intanethi lona luzavalwa ekupheleni kwayo nalinyanga bese kusala lolu olokuya emofisini e-VFS. Uthi lolu hlelo luhamba kuhle kakhulu noba nje lulenhlupho ezibhekane lalo ezigoqela ukungahambi kuhle ehlelweni lokufaka lezo celo ebulenjini be-intanethi. phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezingu-197,941 ezilolungelo lokufaka izicelo zama-ZEP ezingu-169,078 sezifakile izicelo ebulenjini be-intanethi, kuthi ezingu-135,913 seziphiwe ilanga lokuzoziveza emaofisini e-VFS, kanti-ke ezingu-72,612 seziqedile zonke izigaba zokufaka izicelo zokuthola amaphemithi la. Umnumzana Plan ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingayi emaofisini e-VFS nxa usuku lokuyaziveza lungakafiki ukuze kwenqatshelwe ukuminyana kulezi ndawo. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkomo.
Uyakwazi na lapho okumele uyevalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho i-YEZAC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhanjeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, TV Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulilima East, Kanyele West, eNkabazwe, eMidland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu iye-Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Lamhlanje ke sihlolisisa ukuqhubeka kokuxokozela lokufuthelana phakathi kwebandla leZANU-PF ngemva kokuxotshwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinze ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abatshutshisi bemthethwandaba yakwele Panama bathi inkampani enkulu yokwakha yakwele Brazil e-Odebrecht layo iphakathi kwecala lokubhadala izigidi lezigidi zemali zesifumbathiso ebantwaneni owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Ricardo Martinelli ukuze bathole imisebenzi. Umongameli Donald Trump wele Melika wenelise
xawulana lo mongameli Vladimir Putin kwele oele Russia babingelelana edilini elenziwe ngemva komhlangano wezenotho Asia Pacific Economic Cooperation wenzelwa kule Vietnam, kodwa akabazange bahlale phansi bakhulumisane. AbeZimbabwe abaseBotswana bakhala ngobunzima ababhekane labo nxa befuna ukuthumela imali ekhaya ngesikhathi abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kwelizwe besithi bangeke bathembise abathumelayo ukuthi imali yakhona izatholakala khonapho khonapho. Okuninga sikuzweni kuMartin Ngwenya owe-Studio 7 eseHaveron kwele Botswana.
Noma nje seziningi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokhu sekudale ukuthi ababhizimusi yokuthumela imali phandle kweBotswana bethi abanyiki bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi basakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayitsha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Ya kunzima sibili, kufana lokudlala ufeja-feja nxa uthumela imali ngenxa yokuthi ezinye ihlobo zithi ama-queues e-Western Union amade kakhulu, kanti nxa ungacabanga ukuphathiswa malayitsha lakho kuba likhandela ukutshayayo ngoba balakho ukuyilahla imali.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuke athumele ngabantu nje, kungcono asebenzise abamabhizimusi asemthethweni ukuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngabomalayitsha is a bit of a challenge because you never know nxa ezayifikisa khonapho endlini. Okungcono ukuthumeza ama-agencies wona lawo. It's safe ukuthi ungayithumeza imali yangikhona noma bengazibekela ukuyithola juthu ukushoda kwemali. Iyabi safe lapho khona mzwana, imali siba khona kumbe itholakala. Abangikhathi manage to withdraw that money.
Kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi usele sikhathi eside esebenzisa amalayitsha, njalo abakazi bamphazamise ngokunjalo uzaqhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
Hayi mina vele ngisuka khatshana ngisebenzisa bona umalayitsha ukuthumeza imali konke le mpahla. Ngiyake ngizwa abanye bekhala ngokuthi hayi abathembekanga, into azifikanga, into zilahlekile, mangakube le nkulumo le ngxabano, kodwa hayi mina akule nguso layo ngapha.
Abanye bathi noma nje abanye bakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho, le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola eMelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes, kodwa iningi alikutshayi ndiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHaveron kule Botswana.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bilitane ephathisa abantwana abazintandane labaphuma emolini eziswelayo, abeMap One Foundation babe lomkhosi wokubuthanisa imali edolobheni leSheffield eNgilandi ngomgqibelo odluleyo. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBilitane.
Minyaka yonke ngalesi sikhathi somnyaka, inhlanganiso yeMaphane Foundation iba lomkhosi wokubuthanisa imali yokusiza intandane labantwana abadabuka emolini eziswelayo ezingaphansi kwesandla sayo kwele Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, uNkosazana Nomzane Kavane, uchasisa ngomsebenzi wabo.
IMaphane Foundation sifundisa abantwana emakhaya eZimbabwe abahlala emaphandleni. Silentandane ezingu-35 esizifundisayo emathebeni North nemathebeni South naseMidlands. Sibabhatalela ifees, sibathenga ama-school uniforms, bese sibathengela nama-stationery nezicathulo nento ezifana namandawo, into ezifana nazonezo.
Bekulabantu abadlula 100 emkhosini lo abeze ukuzoxhasana nenhlanganiso le emdlalweni wayo wokubuthanisa imali. UNkosazana Linda Thebe ngomunye wabakade besemgcimbini lo.
Silapha Maphane Foundation Gala sizosupport usisi wethu ngomsebenzi akhuthale ngawo ukuncedisa abantwana basekhaya, intandane ezekhaya, you know, ukuthi konke kubalungele ukuba prepare future yabo ukuthi bekhe.
Omunye njalo obekhona okhulume kulomcimbi nguThamsanqa kaGwayimoyo osedume kakhulu kugola lokuzithokozisa iFacebook. nendaba zake zokuthi abantu kabakhane. Okakwayo uhlala eCanada lapho andize wabuya uzosekela lo mkhosi.
Ngilapha chisa ngibuyile lapha e-UK ngisuka khona le-Canada ukuthi ngizosupport udadewethu lapho uNomsa nekevana ngento yakhe le yabantwana aba-orphans. Abantwana badeserve ukuthi bahambe esikolweni ngoba bayikusasa yethu. Abantwana wonke kumele athole amabhuku, kumele athole i-uniform yesikolo, kumele athole ukuthi uyaba le-confidence nesikolo la azizwe ngumuntu phakathi kwabanye abantwana. Engazizwe ubuyanga engumntwana omncane. Thina sikhona siyi-community. Mbonani kuyi-social responsibility yethu njenge-community ukuthi sibambane, sisekelane, sincedisane, sincedise abantwana. Kuqala ngami laye uSisi Nomsa lawe thisa kunje sibambene izandla njengomthwakazi asincedeni abantu bakithi.
Bekuthengiswa okuhlukeneyo emizameni yokubuthanisa imali. Unkosazana Nekavane uthi isifiso sakhe esikhulu nesokubuthanisa imali enela ukuncedisa abantwana abazintandane. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi ancede njalo angamele umkhosi onje kuphela.
Izolo besifundraiser seSheffield sizama ukuhlanganisa imali yokuthi sichithe abantwana laba sidinga 4,000 a year. Sizamile ukuthi imali ayikwananga. Sicela abafuni ukusiza uZulu wonke. Siyatholakala kuFacebook, Mopane Foundation account, matic account details akhona. Okuwebsite www.mopanefoundation.org. Kune donate page enelink yePaypal account number. Siyabonga.
Kwena Zimbabwe, akula ukuthi umntwana intandane loba uphuma emulini eswelayo, izikolo ziyabhatalisa i-school fees. Uhulumende weZimbabwe uhlezi njalo nje ethi abantwana bonke kumele bafunde e-primary school. Laloba bengenamali, kodwa kwenzakale. Bayaxosha abantwana esikolo nxa bengabhatalanga. Kukhanya kusasa abantwana abanengi imnyama ngendaba zama-school fees afunekayo ezikolo. Ngimele e-Studio 7 e-London, ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to fourteen. Waza Friday, my sweetie.
Woza Friday, kuwoza Friday namhlanje sithi thina akubizwa uzwayo kusasa edolobheni le-New York khonapha kwele Melika lapho umhlabeleli odumileyo oweZimbabwe osehlala eSouth Africa u-Oscar Mdlongwa owaziwa ngelokuthi u-Oskido oncindizela phansi kwenkampani ethiwa yona iKalawa Jazz Me uzakuba legigi lakhe khonapha ke eNew York. Okuningi sikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Everybody under the sound of my voice, raise your hands and believe in love. If you believe, I need you to believe in love right now.
Ikalawa yindlenkulu, uOskido yingwenya. Kusasa uyabe ezwisa ekhonapha eMelika eNew York. Ivela kude lisizwa kwezokuncindezela umculo njalo lalamhla lokhu ihamba phambili emculweni weHouse. Ngilomunye wabaqoqe igigi lakusasa uNdumiso Gobodi. Akutsho Ndumiso, kuyabe kuhamba njani kusasa?
Oskido yafika kusasa uzodlala i-house music yakhe eNew York eclub okuthiwa yiDrome e-East Village. It's been a long time coming ukuthi abuye bese abantu baningi bammelele la kusasa futhi eMadiba e-restaurant e-South Africa leyana kuyabe nezimithempithi lapho abantu abangahamba bembona bekhulume laye bethatha ama-big ten.
Uza phelele eNew York kuphela kumbe uzabhoda ngamadolobho atshiyeneyo khonapha eMelika?
Hhayi, e-America use-New York kuphela. Uqale waye eCanada but uzadlula lapha then abuyele eCanada.
Kuyini uZulu angakukhangelela?
Ah, bengakhangelela izinto eziningi. Ngiyakwazi ukuthi uSkido kudala waqalisa ukudlala imusic yakhe. Uzadlala yonke into from izinto zakudala lezinto ezintsha. Ngizwa kuthiwa kathesu le-album entsha kule ngoma ezi, I think eziyi-2 ezingatholakala ku-YouTube. Ingoma ezingani ziyahlupha kathesu eGoli.
Skaba Fukiva, Skaba Hemisa, Skaba Pachan, Skaba Fukiva, Skaba Hemisa.
siyazi nxa kulengwenya eklabhini kumbe kusho kuyabe kulabanye abafana abancane nje abaqala bendlalela ingwenya ngobani ababe bemendlalela oskito
kulo DJ okuthiwa ngu-DJ Vandi udlalela eNew York uye sidale ukusebenza laye kakhulu then kulomunye DJ okuthiwa ngu-DJ Sia laye sesisebenze laye I think one and then kulenye intombazana okuthiwa ngu-DJ AQ laye udlalela eNew York then oskito ngaqeda ukudlala kuzaba lomunye umfana okuthiwa ngu-Mr. Sunshine
ukungenwa ngemalini
ngikathesa amatiketi atholakala nge-$40 kule Facebook page elamalinki konke ukuthi amatiketi atholakale liyapho kudinga u-Oskido kumbe u-Nova Boys and izaphuma and then emnyango kuyabe kuyi-$50
kuphosele ukugcina ntuna
ngicela libuye lizosupporta akuzaba yishow elingazange liyibona sake senza ishow enkulu so abantu sekele akujayelekanga liya lizosupporta lizakhwelisa kenokugcwela abantu abaningi abavele ekhaya labalapha abavela kuzonke indawo silabantu abavele Indiana, Texas, Los Angeles wonke umuntu ubuyile sicela libuye eNew York lizosupporta thi lingathola amatikethi ngadinga ipage ye-Nova Boys on Facebook lizathola amalink amatikethi kumbe lingayathola enyanga.
You're standing on crossroads, which are you choose? Learning how to feel what you've been through. See your tears to me are no taboo. Cause when you cry, it hurts me too. I can say I've been in your shoes, but I would love to bring you some good.
Mdlongwa nguye ke uyaba ekhona pha eNew York uOskito ke owaziwa ngomculo omnandi kakhulu awucindezela ke kunkampani yakhe ethiwa Kalawa Jazmee. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi eZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo wokungahlaliseki. Umqondisi wegatsha lwendaba zase-South Africa uthi yena ama-permits asengezelelwe isikhathi. Igama nguChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.